kunzvimbo zhinji mumisa yeglenview 1, 2 ne 3 kwashanyirwa nestudio 7 kune mweya wetsvina unokachidza zvekutadza kufema kunyanya kuna avo vanenge vachitanga kusvika munzvimbo idzi asi vagari venzvimbo idzi vaudza studio 7 kuti aya ndiwo mararamiro avo mazuva ose vachiti nzvimbo dzavo dzinogaroyerera mvura ine tsvina iyi uye kanzuru iri kutora nguva yakareba kugadzirisa dambudziko iri vamwe vagari vanoti vave kukwanisa mwedzi vakatarisana nedambudziko iri gogo maimbodema kuyana ndemumwe wavagari vekuglenview 2 vanogara pamba panofamba pamwe nekuungana mvura yetsvina iyi vanoti vanogara vakabatira hura mumaoko sezvo utano hwavo huri panjodzi
tiri kutambudzika nenyaya yemabhokisi cholera is within our community and we are afraid kuti tichatopera zvikaramba zvakadai toilet dzangu hazibloki since 1979 hatinambobhlokerwa nematoilet but tinoafektwa nematoilet ari kubva kumusoroko tinobhloka kumusoroko
izvi zvatsigirwawo navatinashamuyaka vanogarawo pamba panofambawo zvakare nemvura ine tsvina iyi vanotiwo kanzuru ndiyo honzeri yedambudziko ravo
masoja rungoerera suwa nyaya yakuti ikabvizhuka imbizina dzimba dzese one side yese yamurikuona kuno kwacho sikuwa yacho kana ichifamba haina kukuiri iri kuuya youngana pamuri kuona ipapapa inotanda kupinda mudzimba dzevanhu ende hatina mufaro nenyaya yekuti pane dzimba dzakaiswawo pamainfi vakasikofutsira madhireni saka kuna mvura yekwa ichaenda saka chacho tichikumbiratichitionesani kuti pochifambiswa sedai vatibatsira nyange mvura ikanaya haina kwaichaenda because vanhu vakavhara paifamba nemvura ezvinezvi taangofema mweya wakazara sewage everyday
mumwe mugari womunzvimbo iyi amai panashe chakanyuka vatiwo panonaya mvura dambudziko ravo rinowedzera vachiti mvura ine tsvina iyi inotopinda mudzimba
tenge kazara gezi kwese pano pasingatombofambi chepesapo zvekuti kana tori magezi tinotodzima kuitira kuti kana ani vachifamba mvura inotopindamba pese padhokani pakaita kuzara mvura haifamba hitese kwezi kwese ino kwakazara kune kwakazara inopinda nemasaidi mese muchotobvisa makapeti kana mvura itanotonaya chinhuchoti zvese nezvitori mumvura zvese
nhengo yecombined harare residence association uye vari mugari wemuglenview muzvare joilinyachuru vatiwo mvura yetsvina iri kukonzera kuwanda kwezvirwere zvemudumbu
dzimba zhinji dzave kugara dzakazara madhodhi noda kwekuti suwa haisi kugadzirwa nenguva uyezve varwere vari kuwanda vemudumbu kuno kuglenview chikonzero suwa iri kunyanya kutora nguva yakareba isina kugadzirwa vagari pavanoendawo kuti vanotsidza zvichemo kudistrict office kune department inoona nezvekugadzirwa kwemasuwa vanosvika votukwa zvakare kunzi maakunyanya kana kunzi taakuzo kubhlokai pamafoni edu kana vachinge vaita zvekufona vachiripota
kusabatwa zvakanaka uku pamwe nekugara vaine mvura dzetsvina padzimba ndokwapawo vagarava kuti vanyore tsamba yenyunyuto kumunyori wekanzuru nechishanu chapfuura mutsamba umu vagari vainyunyutawo navamoses diko mushandi wekanzuru kuhofisi yeglenview vachinzi vanga vasiri kubatsira vari kugara munzvimbo dzinoyerera mvura iyi mutsamba yenyunyuto iyi vagari vekuglenview vari kuti vanodawo kuti kanzuro yeharare isangane navo yotsanangura kuti ichagadzirisa sei zvachose dambudziko iri tsamba iyi ine runyororo rwevanhu vanodarika mazana matatu vekuglenview kunyange zvazvo studio 7 yazvionera pachena dzimwe nzvimbo dzinoyerera mvura iyi padzimba mutauriri wekanzuro yeharare vastanley gama vati kubva zvaputika chirwere checholera muharare vari kugadzirisa dambudziko rekuputika kwepombi dzetsvina
izvezvi vari kuatenda tothose areas vachigadzirisa suwa haringoputiki rega pasina zvaitika zvinhu zvinoiswa imomo ndo zvinozokonzeresa kuti zisuwa masuwa pipes azoputika mishonga iri kuendeswa kwakasiyana siyana but the first thing is to repair mapipes achona yeye so that suwa izopinda then mabvunzo ati kune vanhu vakavaka pamusoro pedzi vakavaka dzimba pamusoro pemasuwa izvozvo hazvitobvumidzi nemutemo zvekuvaka dzimba that's why muchiona kuti kanzuru izvozvi iri mubishi to make sure kuti vari kubvisa dzimba another property yakavakwa pamusoro pemasuwa
kanzuru yeharare yakatovharawo chimwe chikoro chayo chinonzi sito harare day care center nekuda kwemvura yetsvina iyi masvondo matatu adarika nyanzvi mune zveutano uye vari mukuru wecommunity working group on health vaitai rusike vakaudza studio 7 munguva shoma yapfuura kuti cholera haigoni kupera munyika sezvo zvinokonzera kuti chirwere ichi chipararire zvisiri kugadziriswa
tikatarisa muno mumadhorobha vanhu vachine dambudziko remvura marara haasi kutakurwa masuweji alikuti akaputika alikutora nguva yakareba asina kugadzirwa.
Hurumende yakazivisa kuti vanhu makumi mapfumbamwe nevashanu vanofungidzirwa kuti vakabatwa nechirwere chekorera ichi nezuro, gumi nevapfumbamwe vari vemuHarare uye makumi matatu vari vekuchitungwisa. Kusvika mukupera kwezuva nezuro, hurumende inoti vanhu vanofungidzirwa kuti vafa nekorera izana nemakumi mana nevaviri uye makumi mana nevapfumbamwe vanotozivikanwa kuti vakashaya nekuda kwechirwere ichi kubva zvachatanga muna kukadzi wegore rino. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.